Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva maviri chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party naamai Kamala Harris veDemocratic Party vachitsvaga rutsigiro kwekupedzisira. Bazi rezvemari muAmerica rinoti upfumi hwenyika hwakakwira nezvikamu zviviri nezviga zvisere kubva muzana mumwedzi mitatu yadarika, kana zvichienzaniswa nekukwira kweupfumi pagore apo nyika iyi yatarisana nesarudzo. Nhasi tichakupai nhoroondo yevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira Republican Party vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva maviri chete kuti America iende musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives pamwe nevatungamiri vematunhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vari kuita chipatapata kuenda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro kwekupedzisira. Vaviri ava vari kupinda mumatunhu anoonekwa seakakoshesesa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukutarisa mazuva mashoma asara aya, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Tinoona sekuti sarudzo idzi dzakamanikana zvikuru, tichitarisa kuti hapana kujeka kuti achakunda musarudzo ndiani, nekuti vaviri vari kukwidza vaDonald Trump namai Kamala Harris vanenge vakaita mangange mumatunhu akawanda zvikuru kwazvo. Saka kukamena kwavari kuita mazuva mashoma asara iwaya akakosha zvikuru kwazvo, nekuti achabatsira kuti vamwe vanga vasati vafunga kuti vachavhoterani vave vanozozadzikisa pfungwa dzavo vachisarudza wavanenge vachida. Zvinotiratidzawo zvakare kuti sarudzo iyoyi nekuda kwekuti vaviri havakada kuenzana pavanhu vanovatsigira, zvinogona zvichitarisika kuti panopera kuvhotwa kwesarudzo iyi musi wa 5 mbudzi, zvakakosha zvikuru kuti vanhu vatarisire kuti tinogona kunge tine nyaya dzichazoenda kumatare mativi ese vachikwikwidzana, nekuda kwekuti zvinobuda musarudzo iyi tikatarisira kuti zvichange zviri padyo nepadyo, kana kuti mavhoti anenge achipatsanura vaviri anenge ari mashoma zvikuru kwazvo, zvichaita kuti vese vange vachida kuti sarudzo idzi dziongororwe zvakanaka kuti hapana chakaipa here chinenge chakaitika.
Pangave here nevamwe vavhoti vangazoonekwa vachichinja pfungwa dzavo mazuva mashoma asara iwaya?
Vanhu ivava vashoma zvikuru kwazvo, nokuti ndo vatingati pachirungu vakaita sit on the fence, kana kuti vasati vanyatsogutsikana kuti vada kuvhoterani, ndo vari kutsvagwa nevaviri ava. Mukaona kudzokorera kwavari kuita kumatunhu anenge vana Michigan, kunainge vana Pennsylvania, Arizona, vanoziva kuti matunhu iwayo ndo ane vanhu vakati wandei vasati vanyatsobuda pachena kuti vanotsigira bato ripi, kana kuti vaTrump here kana kuti amai Kamala Harris. Saka vashoma ivavo ndo vamuchaona kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo vachiramba vachitsvaga kuti vavakwezve vaende kudivi ravo. Vashoma ivavo ndo chaita kuti sarudzo izoita kuti yatorwa namai Kamala Harris kana kuti nawa Trump. Saka mazuva akakosha zvikuru kwazvo iwaya sara pa sarudzo iyi.
Kowe honyaya yekutsvagarutsigiro muno muAmerica nekunyika dzichiri kubudirira. Munoona paine musiyano wakadi.
Pane mukaha mukuru kwazvo tichitarisa nyika dzichiri kubudirira dzinosanganisa yeduwo Zimbabwe nekuno kuAmerica nekuti vanhu vari kuno havazofamba vachibvarura mapepa kana kuti vachibvisa mapepa evamwe kunyanya nekuti kunoku kunotedzwa mutemo. Musarudzo dzakambopera idzo varipo vakatosungwa vakaendeswa kumajere nenyaya dzekuti vange vabvisa mapepa rimwe divi. Kuno kunotedzwa mutemo zvakakosha, saka vanhu vanenge vachiremekedza kuti mutemo haubvumire kunyange usingade munhu iyeye. Chaunogona kuita ndechekuti kana vanodakisa zvikwangwani vaya vakauya pamba pako vachidakisa pangava pamberi pemba yako kana kuti patsangadzi yako, unogona kuvataiwa pangu handisi kuda. Kana uye zvakare iwe unogona kuisa chikwangwani kana kuti mapepa ekushambadza emunhu waunoda iwewo pamba pako pasina anozouya ipapo. Pakauya umwe munhu achida kubvisa izvozvo unomusungisa, anosungwa oenda kujere.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanoongorora zvematongerwo enyika vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio mune muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika muAmerica ndechimwe chezvinhu zvikuru zvinotarisiswa nevavhoti musarudzo dzenyika iyi idzo dziri kune chipiri. Sarudzo idzi dziri kuuya panguva iyo bazi rezvemari nekutengeserana muAmerica richangobva kuburitsa gwaro remamiriro ezveupfumi iro rinoratidza kuti upfumi hwepagore hwakakura nezvikamu zviviri nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 2.8% mumwedzi mitatu yadarika. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Elliot Masocha tichitarisa nezvegwaro rebazi rezvemari nekutengeserana pamwe nekutarisa mazuva esarudzo aswedera.
Takatarisa isu ufumi kwenyika yeAmerica kwanzi hwakakura nechikamu chakakura kudero chachisingatarisirwi. Zvinobva zvaratidzapo kuti utungamiriri hunenge huripo hunenge huchishanda chaizvo namabvi namagokora kuitira kuti ufumi kwenyika hukure. Tinoona isu kuti Reserve Bank yeAmerica yakadzasa interest rates anoita kuti vanhu vakwanise kunge vachikwereta mari kungava kumabhengi kana kune makambani anoita zvemari kana motikari. Saka panopera maelection apa tichienda mberi handivoni kuti ufumi hweAmerica hungachadzakira nokuti izvo zvinenge zvakasimwa kuitira kuti zvitutumise ufumi hwenyika zvinotora nguva kuti zvizonze zvakona kushanda. Sama interest rates iwayo anenge akadzaswa neReserve Bank yeAmerica tozotarisa zvekare isu kuti nyangwe iye mutungamiriri mutsva akauya kuti angosvika achingoti ga zvinhu zvakati zvazvichaitwi nhasi handiwo mafambisirwo anoitwa ufumi hwenyika kunyanya yekuAmerica. Zvinenge zvinotogarirwa pasi zvotauriranwa uku ufumi hwenyika hunenge kuchingofambira mberi nokuti ufumi hwenyika chinhu chikuru zvikuru.
Chii chamungati chingadai changa chichikonzera kukura kweupfumi uku munguva iyo iri kutariswa iyi mwedzi yaJuly, August naSeptember?
Chendingati chaita kuti ufumi hweAmerica hukure ndo interest rates anenge akatarwa no vanoona nezvemari vokumabhanga makuru enyika kuti ange achidzaka, zvinoita kuti vanhu vazhinji vakwanise kunge vachitora zvikwereti zvingava zvokutenga dzimba, zvingava zvokutenga mota, zvingava zvokuinda kuchikoro kana kungotora makrediti kadzi ayaya. Mari dzose idzodzo dzinotutumisa kukura kwoufumi hwenyika. Zvakare zvimwe zvinogona kunge zvichiita kuti ufumi hwenyika yeAmerica hunge huchikura nenzira iyi hunenge huri utungamiriri huripo hunenge huine zvirongwa zvinenge zvichitevedzerwa kuti kana zvaiswa zvirongwa zvondoonekwa kuti zviri kushanda here. Kare zvinoenderanawo nokuti hurumende iri kushanda zvakadii kupa chivimbo kuvanhu vomunyika yatinoti consumer confidence iyai. Saka ndomavonera andiri kuita kuti mabhizimisi omuAmerica
ari kukura, vanhu vari kuwana mabasa, vanhu vari kushandisa mari dzavo vari kuwana mabasa kuita zvakawanda wanda zvinenge zvichinokutidzira upfumi hwenyika. Pasina kunzi magetsi hapana.
Zvii zvamungataurawo muchitarisawo mapurisa ari kusimudzwa nemapato aya?
Mitemo yokusimudza upfumi hweamerica iri kupambadzwa nemapato maviri awa yakati siyanei. Amai Harris vari kuti ivo kana vakapinda vachaumba ufumi hunoshandira vanhu vose vachinge vachiwedzera mari dzinobetsera vanoda kutenga dzimba, vachinge vachipuwa mari yokuisa down payment yei, pamwe chete nokureducer matex. Mitero inobatirwa vanhu kumabasa vanondichadzasa kuvarombo, ukuvo vaTrump varenge vachiti aiwa ivo kana vakapinda vachange vachizodzasa matex kumabhizimusi kuti mabhizimusi anga achiwana mari yokuti vazokwanisa kukudza mabhizimusi avo mabasa achitekeshera. Ndokusiyana kwavaviri vavava. Saka ndo mamirira akaita mitemo youfumi kusiyana kwayo navaTrump naamai Harris.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha. Vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Mumakore mapfumbamwe chete vaimbova mutungamiri wenyika vanogona zvakare kusarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump vawandudza bato reRepublican Party munyika isina kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa nhoroondo yavaTrump nekuedza kwavo kudzoka mune zvematongerwo enyika zvinokwanisa kuzovapinza munhoroondo.
Mumakore mapfumbamwe chete vaimbova mutungamiri wenyika vanogona kusarudzwa zvakare kutungamirira nyika vaDonald Trump vawandudza bato reRepublican Party munyika isisina kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa nhoroondo yavaTrump nekuedza kwavo kudzoka mune zvematongerwo enyika zvinokwanisa kuvapinza munhoroondo. Munyaya ino yandiri kukuverengerai.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected president.
Tinokwanisa kukudza iko zvino kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden ndovasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica.
Zvinhu zvaitarisirwa kuti zvaibva zvagumira apa vaBiden vopinda havo muofisi. Asi vaDonald J. Trump vainge vari mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana neshanu vakaramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti,
if you count the legal votes I easily win, if you count the illegal votes they can try to steal.
Pakaverengwa mavhoti ari pamutemo ndinokunda nyore nyore, asi pakaverengwa mavhoti asiri pamutemo vanogona kubirira sarudzo.
VaTrump vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasabvumidze dare reCongress kutambira mavhoti zviri pamutemo musi wa 6 ndira 2021.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country.
Ticharamba tichirwa pasina kudududza. Mukasarwa zvakasimba, nyika inosara yave mamvemve.
Zvakazoitika apa imhirizhonga yainge isingafungidzirwe kuti ingaitike muAmerica, zvakapawo kuti dare reHouse of Representatives rivote kuti vaTrump vabviswe pachigaro kana kuti impeachment. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Russ Butner anoti kuramba kwavaTrump kutambira zvavasingade chatove chigariro kumurume agara asingateedzeri hake zvinotarisirwa nevamwe.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Semafungiro angu munhu asingatyi ane chivimbo nezvaanofunga kana kuita.
Vana baba nana amai, ndiri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica zviri pamutemo, uye tichaita kuti nyika yedu ive nechiremera zvakare.
Butner naSusan Craig, mumwe mutori wenhau weNew York Times, vakanyora bhuku rinonzi Lucky Loser rinotarisa nzira dzimwe dzisina kunaka dzakashandiswa navaTrump kuti vave shoroma ine mabhiriyoni emadhora akawanda. Butner anoti,
he has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise on almost anything. He will always overrule them.
Kubva kuma 1980, haana kubva ave nechivimbo nevanhu vane unyanzvi mune zvakasiyana-siyana. Anoramba kutambira zvavanotaura, ongoita zvemusoro wake.
zvivakwa zvava Trump zvakanyorwa zita ravo nemavara makuru egoridhe kunonzi kuedza kuzvishambadza nekuda kwavo kuti vagare vachirumbidzwa nevanhu. Craig anoti,
he was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion.
Ainge aine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora pane dzimwe nguva dzaaitaura zvinova zvakabuda muhurukuro nebepanhau reNew York Times. Asi mari iyi yakazongokura kusvika pabhiriyoni rimwe chete mune imwe hurukuro pachirongwa che60 minutes makore gumi akazotevera.
VaTrump vakaita mari yakawanda nekugona kuzvishambadza semunhu anogona zvebhizimisi uyewo nekushambadza zita ravo pazvivakwa. Asi chisingaonekwe neveruzhinji matambudziko avanombosangana navo. Makambani avo akaenda kumatare katanhatu atadza kubhadhara zvikwereti. Makasino avo akarasikirwa nemari ndokuvharwa. VaTrump vakazvisimudzirazve nechirongwa chavo chepanhepfenyuro chinonzi The Apprentice, izvo zvakavapa mbiri uye mukana mukuru wekuita mari. VaTrump vakati,
Ladies and gentlemen, I am officially running for president.
Vana baba nana amai, ndiri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica zviri pamutemo, uye tichaita kuti nyika yedu ive nechiremera zvakare.
Munyaya dzezvematongerwo enyika, vamwe vanoti vaTrump vanounza kusawirirana, zvichiwedzerwa nenyaya yavo yekuti America ndiyo inofanira kuva pekutanga pasina kubatsira dzimwe nyika.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime.
Kana Mexico ichitumira vanhu kuno kuAmerica, haisi kutumira vanenjere. Vari kutumira vanoshandisa nekutengesa zvinodhaka. Vanoita zvehumbavha, asi vamwe vacho handizivi, vanogona kunge vari vanhu vakanaka.
Semutungamiri wenyika, vaTrump vakadoma vatongi vedare repamusoro-soro vatatu, avo vakapa kuti mutemo wekutendera madzimai kubvisa nhumbu ubviswe.
The US death toll now above 150,000.
Vanhu vafa iko zvino vadarika zana rezviuru nemakumi mashanu.
Muna 2020, chirwere cheCovid chakava muedzo chaiwo kuna vaTrump. VaTrump vakaitawo kuti nhomba dzikurumidze kuwanikwa nekugadzirwa. Asi vakambotaurawo mashoko akashorwa nevamwe apo vaiita sevaikurudzira vana chiremba kuti vabaye vanhu majekiseni ane jiki kuti auraye utachiona mumuviri wevanhu vainge vachirwara necovid-19. Apo vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vainge vabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana 230,000 vafa. Vanhu vakabva vasarudza vaJoe Biden vebato reDemocratic Party semutungamiri wenyika muna mbudzi 2020. Pavakasiya chigaro, vaTrump vakabva vaendeswa kumatare nemhosva dzakasiyana-siyana, dzimwe vachipomerwa nyaya dzekuita uori, dzimwe vachipomerwawo nyaya dzekumbunyikidza madzimai. Vakabva vave munhu wekutanga aive mutungamiri wenyika yeAmerica kubatwa nemhosva nedare. Asi kunyange zvakadaro vanhu vari kuvatsigira vatowanda. Vakapona kaviri kubva mukuda kuurayiwa. Izvi zvinonziwo zvapa kuti ukama nevatsigiri wavo hubva hwasungwa neutare. Mumwe mugari wekuPennsylvania ari mutsigiri wavaTrump, Pam Smith, anoti,
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and reason.
Mwari pane zvakarongera vaTrump. Kusafa kwavo kunoreva kuti pane chikonzero chakaita kuti vasafe. Ndinovemba kuti chikonzero ichi ndechekuti vazova mutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nemanomwe.
Kubva vaTrump zvavapinda mudariro vakabva vabvongodza mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. VaTrump vakabatana nemumwe munyori vakanyora bhuku rinonzi The Art of the Comeback. Rwendo runo vanogona kunge vari kuronga kudzoka zvakare kuzotungamirira nyika yeAmerica zvisati zvaitika munhoroondo yenyika iyi. Nyaya iyi yatumirwa naTina Trin weVOA, mukaiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Vatereri, mazuwa osa anotevera, tichange tichikupai nhau dzinechekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda pamadande mutande edu anoti Facebook, WhatsApp, X, yoembonzi Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu pasarudzo idzi paWhatsApp yedu inoti +1 202 465 0318. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, tichichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega cheYouth Forum, icho chamunopiwa naTaboka Ncube weStudio 7, asi nhasi muchachipiwa neni, Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nyika yeAmerica yakatarisana nesarudzo yemutungamiri wenyika svondo rinouya nechipiri. Nhasi tatora mukana uno wekutaura nemumwe wevechidiki ari kuteverera sarudzo iyi. Tinokuchingamidzai pachirongwa mukoma Clayton Gonese.
Mazvita mukoma Evans.
Ngatitangei nekubata nyaya yeGen Z iri kutaurwa zvakanyanya iyi vechidiki musarudzo yegore rino. Patsanangurei ipapo zvishoma, titangirei ipapo.
Zviro kwazvo, Generation Z iri kunyotaurwa nezvayo sarudzo dzeAmerica. Ndevechidiki vanosanganisira ndudzi dzakasiyana siyana dziri muAmerica, asi chihombe ndechekuti vechidiki ava vari pakati pemakore 18 kusvika pa25 kana kuvavarira ku27.
Ndezvipi zvikurukuru zviri kutarisiswa nevechidiki musarudzo iyi?
Tsvakurudzo dziri kuitwa nemasangano enhau akasiyana siyana mukoma Evans dziri kuratidza izvo kuti nyaya dzeupfumi kana kuti maeconomic issues uye nyaya dzevanhukadzi dzekuti vange vachikwanisa kubvisa pamuviri kana kuti mareproductive rights ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro. Munozviziva imi kuti vanyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kutaura kuti ingave inonzi cost of living pachirungu yakwira, mitengo yezvinhu yadhura. Saka vechidiki vari muzera iri veGen Z vanenge vachitanga mhuri. Saka naizvozvo vanenge vachida kunovhotera munhu wavanofunga kuti uyu anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichidzika mitengo.
Zviripo here zvingadzidzwe nevechidikiwo kuZimbabwe pamusoro pemafambisirwo esarudzo dzekuAmerica?
Zviripo zvakawandisa mukoma Evans zvekuti vechidiki vanokwanisa kudzidza kubva kusarudzo dzekuAmerica. Asi chinhu chihombe chandiri kuda kutseketudza ndechekuti vechidiki ngavadzidze kuti ngoromera haritonge matare. Nozviziva imi kuti kuno kuZimbabwe panguva dzesarudzo vechidiki ndo vanonyanyotumwa nevematongerwo enyika kuti endai munorova nhingi tsvimbo mugodzi, endai munopisa imba yanhingi nekuti hatiwirirani naye. Asi patiri kuona kusarudzo kweAmerica hapana kana patiri kumboona vechidiki vachitumwa nevematongerwo enyika kuti endai munovhiringidza nhingi kana kuuraya nhingi nekuti hatiwirirani naye.
Ko ivowo vekuAmerica zviri kuhere zvavangadzidzewo pamafambisirwo esarudzo kuZimbabwe?
Ndione sekuti America ine chaingadzidza kubva kune Zimbabwe, asi iyo Zimbabwe ndo ine zvaingatodzidza zvakawanda kubva kune America. Chekutanga ndechekuti sarudzo dzinofanira kufambiswa mune zvakanaka pasina kubirira, because munozviziva imi kuti pega pega panoitwa sarudzo kuZimbabwe panosara paine mivhunzo yakawanda kudarika maanza. Saka chidzidzo chihombe ichocho chekuti Zimbabwe inge ichidzidza, uye ndechekuti masangano enhau anofanira kupa yatingati fair coverage, kuenzaniswa kwekuti vese vari kukwikwidza vange vachibudiswa vachionekwa zvavanotaura zvinge zvichinzwikwa nemunhu wese. kwete kuti vebato rimwe chete ndo vanoziva nzwikwe.
Zvamunga kurudzirowo vamwe ndezvipi pamusoro pesarudzo?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Evans ndekuti panosvika nguva yesarudzo haikona ikuti ndezvevanhu vakuru ndezvemadhara ramangwana rimumaoko enyu.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gonese. Kwanhasi togumira pano. Vateereri, tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chevechidiki chatinotarisa nyaya dzinobata vechidiki. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans nekuti pachirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero religious forum chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kuti kwasara mazuva mashoma shoma kuti nyika ino yeAmerica. Nhasi tiri kutarisa kuti kwasara mazuva mashoma shoma kuti nyika yeAmerica iende kusarudzo yemutungamiri wenyika nechipiri chinouya musi wa5 Mbudzi. Asiwo zvakawanda zviri kuitika mukurarama. Nhasi takumbira mufundisi Silvanos Mukoriro veGlad Tidings Fellowship kuti vagova neonesu shoko rinobata nyaya dzekuti chitendero chinamato chinomira papi munyaya dzezvematongerwo enyika. Tichitarisa izvozvi sarudzo dziri kuuya idzodzidzi. Mufundisi, tinokuchingamidzai pano pastudio 7. Sanganai nevateereri mugovere zvenyu zvamakatigadzirira nhasi.
Kwazwai, kwazwai vateereri vestudio 7. Makadii kumatimana kose kwamuri. Vazininga, makadii, tinokwasai. Regai tikasire kutarisa shoko raMwari kubva kubhuku yaTimotheo wokutanga chapter 2 verse 1 kusvika verse 2. Shoko raMwari rinoti, naizvozvo pakutanga kwezvose ndinokurayirai kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe. Verse 2, madzibaba navose madzimambo navose vari kutonga kuti tigare norugare uye norunyararo pakururama muMwari wose noutsvene. Taverengapo achinyora tsamba kuna Timothy achimugombetedza kuti ngatinamatirei vanhu vese. Ndozvaanomugombotedzera. Pane zvinhu zvitatu zvandoda kuti titarise, zvandofunga ndobasa hombe rekereke. Zvingadarika zvitatu, but regai taure nezvezvitatu izvi. Ndikuti ndiro basa hombe rekereke. Zvanzi neshoko raMwari, basa rekereke nderekuratidza kunaka kwaMwari. Mwari vanofanira kuonekwa kuti vakanaka zvichibva pakereke. Chokutanga chinopuwa basa rakapiwa kereke. Kereke yakapuwa basa rekunamatira. Kana mamakatera pataverenga zvanzi, kereke ngaina matire vanhu vese, ngaina matire madzimambo, ngaina matire vari pakutonga. Vanotonga mapolitisheni namadzimambo vanofana kunamatirwa nekereke. Ibasa rayakapiwa naMwari. Mwari akatuma kereke kuti ndiyo inenge ichinamata. Pairi kunamata, pane zvinhu zvinofana kuitika nekuti kereke iri kunamata. Panofana kuva nerugare nekuti kereke yanamata. Panofana kuva nerunyararo nekuti kereke yanamata. Panofana kuva nekururama noutsvene nekuti kereke iri kunamata. Iri kunamatira madzimambo, iri kunamatira vanotonga, iri kunamatira vari kupinda panzvimbo dzezvigaro. So Mwari ngaabatsire kereke ipinde pamunamato, ngaitore nzvimbo yayo ipinde pakunamata. Chechipiri, kuparidzwa kweshoko. Zvanzi naMark chapter 16, zvanzi, naizvozvo endai muparidze kumarudzi ose. Vangeri ya Kristu ikaparidzwa, vangeri yechokwadi ikaparidzwa, panyika pano vanorugara.
Aiwa, mazvinzwira mashoko amufundisi Silvanos Mukoriro. Tinokutendai mufundisi nenguva yamatipa. Vateereri, nemi ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA ndebe.